Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 31 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vaku ndogarira muzvipatara zvihombe sekumuka kwataita muzora nhasi rechitatu kuchipatara cheAtridgeville cheperendava kanyinonzi Calafong chiri mumavirazuva ePretoria kulocation iri kweAtridgeville.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvino hazvina kumira zvakanaka sezvo nyaya yekushungurudzwa nezvizvarwa zvenyika iyi iri kuenderera mberi, kunyange hurumende dzenyika mbiri idzi dziri kuti dziri kutaurirana. Mwanakomana wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaMpelekezela Mpoko, Tsokotela Mpoko, anoti achazvipira kumapurisa kwaakatiza nezuro achipomerwa mhosva yekubata mwana ane makore 12 chibharo.
Panga pakupa mudzimai anonzi Mildred Muzanechita anomirirawo maorganization akazvimiririra. Ndopapa panga kupopotwa neanonzi Tendai Samanga anowa kanzela muward 22 achida kuti uyu aite withdraw. Mashoko anga ataura kuti iwo mabhota gezai mumashure umu anga waita mbiri yekuponda nekubhinya mwana.
Vechidiki vebato reZANU-PF vopomerwa mhosva yekuvhiringidza musangano wekomiti yeparamende wekuzeya mutemo wekuparura zvechirongwa cheNational Youth Service. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvino hazvina kumira zvakanaka sezvo nyaya yekushungurudzwa nezvizvarwa zvenyika iyi iri kuenderera mberi, kunyange hurumende dzenyika mbiri idzi dziri kuti dziri kutaurirana. Izvi zvinotevera danho ratorwa nenhengo dzechikwata cheOperation Dudula, icho chiri kurwisa kuti zvizvarwa zvekunze kweSouth Africa zvibude munyika iyi, rekuenderera mberi nekurambidza vekunze kupinda muzvipatara nemakiriniki zviri muJohannesburg nemuPretoria. Nhasi chikwata ichi changa chakamira pamikova yemakiriniki ari muJohannesburg anosanganisira Hillbrow Community Health Center. Chikwata cheOperation Dudula chakatanga kurambidza vekunze kupinda muzvipatara nemuvhuro, apo chakavhara mukova wechipatara chikuru cheKalafong Provincial Tertiary Hospital chiri mudunhu reGauteng. Asi nhasi nhengo dzebato rinopikisa reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF dzinodzidzanga dziri pachipatara ichi dzichigarira veOperation Dudula ava kuti vasarambidza varwere kupinda muchipatara. Izvi zviri kuuya mushure mekunge mumwe mukuru wezveutano mudunhu reLimpopo, Dr. Poppy Ramatua, svondo rapera vakanyadzisa chimwe chizvarwa cheZimbabwe chaive muchipatara vachiti vekunze vari kupedza mishonga nezvikwanisiro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kana wamapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita namufundisi Richard Moyo, vano vechizvarwa cheZimbabwe chiri kutevera zviri kuitika muSouth Africa vari muJohannesburg.
Ya, nhau iyi inhau inorwadza zvikuru, inhau inosiririsa kuona zvinoitika mukati menyika ine South Africa. Tichiona Operation Dudula yangobata pose pose nepavasingakwani kuti vapinde. Tichiona vakundogarira muzvipatara zvihombe sekumuka kwataita muzora nhasi rechitatu kuchipatara cheAtridgeville cheperendava kanyinonzi Calafong chiri mumavirazuva ePretoria kulocation iri kweAtridgeville. Zvinhu zvinonyadzisa, zvinhu zvinorwadza zvikuru, nokuti kana vanhu vachinge vachienda kuchipatara vanenge vachindorapwa, vamwe vanoenda vasingagoni kutaura nenzira dzakasiyana siyana vachirwara zvikuru. Saka kuona veDudula vachisvika kuzvipatara zvakafana naizvozvo vachigarira vanhu vachibvunza kuti munobvepi, chini ichi chinhu chakaipa zvikuru, chinhu chisingagamuchiriki.
Zviri kukanganisa zvakadii vanobva kunze kweSouth Africa vari kusangana nematambudziko aya?
Izvi zvinokanganisa zvikuru zvizvarwa zvekunze zvose kunyaya zvekunyika kwedu yeZimbabwe, nokuti kana vanhu vachienda kundorapwa kuchipatara vachisangana dzoswa kudzimba zvinhu zvakafane zvizvi zvinokangarisa zvikuru zvinopesa zvaakuita kuti neavo vacho vanopesera vachirapa vanhu vanopesera vasina hanya navanhu chiri chinhu chisingafadzi zvinhu zvinotambudza zvinorwadza zvikuru zvinoitika mukati menyika inei.
Mapurisa ari kuti nematanho iwayo ari kutorwa neOperation Dudula.
Mapurisa anozama nepaanogona napo, asi mapurisa nawo aakutokundikana kudzivirira zvizvarwa zvekunze kana kumisa vana venyika inei, nekuti poga poga pavangofunga ita zvinhu zvavanoita, vanoita zvinhu zvokuparadza nokupisa. Saka mapurisa pachawo aasina simba, aasina chimwe chaanogona, nokuti ivo vanhu veDudula mushure mokutaurika kwemashoko akataurwa kuLimpopo kuna MEC vaya vakabva vatora advantage kuti ngatichifamba mukati mezvipatara zvakasiyana-siyana kuona chipatara chakafanana neCalfon Outreach View nechekuSoweto. Saka zvinhu zvakafanana nezvinhu zvinoshungurudza zvinotambudza, tichiona government yacho nayo pachayo haigoni kutsiura vanhu vayo. Government ndinoiona ndichishora zvikuru, nokuti pachavo vari kutokundikana ivo.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, mufundisi Richard Moyo vari parunhare muPretoria muSouth Africa, makare neStudio 7. Mwanakomana wevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vamupelekezela Mpoko, Sitokocela Mpoko, anova zvakare muzvinabhizimusi, azvipira kumapurisa ekuHillside mushure mekumbotiza kubva mukamba iyi nezuro. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 kuti vamupoko vari kupomerwa mhosva yekubata chibharo mumwe mwana ane makore gumi nemaviri. Vamupoko vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana, uye vari kuramba mhosva iyi vachiti vavengi vavo mumabhizimusi ndo vari kuda kuvasungisa. Vari kufungidzirwa kuti inhengo dzezano PF vanonzi vaita mhirizhonga kuvatsomba munharaunda yemutasa central mudunhu remanicaland, pavanonzi vavhiringidza musangano wekomiti yeparamende inoona nezvevechidiki iyo yanga ichinzwa pfungwa dzeveruzhinji paurongwa hwekuda kudzoswa kwechirongwa chenational youth service. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Imwe nhengo yekomiti iyi vaTrevor Saruwaka avanomirira mutasa central muparamende vaudza Studio 7 vari kuvatsomba kwakare kuti musangano uyu hauna kuzoenderera mberi mushure memhirizhonga yavati yakonzerwa nevechidiki vebato rezano PF.
Panga pakupa mudzimai anonzi Mildred Muzanechita anomirirawo maorganization akazvimiririra, ndo pabva patanga kupopotwa neanonzi Tendai Samangano wakanzela muward 22 achida kuti uyu aite withdraw. Mashoko anga ataura kuti iwo mabodagezi aya mumashure umu angavaita mbiri yekuponda nekubhinya wana. Saka vamwe vezanu vese vachibatsirana naTendaiye vabva vatanga kutokonzera zvowezvo purogiramu svikira yatomira.
Vasaruwaka vati mapurisa anga achivachengetedza pamusangano uyu haana chaaita, zvaita kuti musangano uyu utadze kufambira mberi.
Mapurisa nemasiya vanga varipo tinovaziva, kana vakapfeka nyangu hembe dzavo dzekumba vanga varipo, havana chavaita kudzivirira bongozozo iri. Dai zvava zviri zvekuti vanhu veCCC kana verimwe bato rinopikisa, shayira mapurisa rinotobuda, vadai vatosunga vanhu ipa apo vatomhanyiswa kumastokisi vatozara vanhu vemaopposition. Asi apa mapurisa vaangonyangarika kuti vakomana avo vaite madiro. Saka purogiramu inozokwanisa kuenderera mberi zvokuti mukana watoshayikwa nevana vemuZimbabwe vanobva kumanikaneni.
Mutauriri wezano PF vaChristopher Mutsvangwa vati nyaya yemhirizhonga inonzi yaitika kuvatsomba iyi yanga isati yasvika munzeve dzavo. Mutauriri wekomishoni inoona nezvekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission vaObert Gutu vati komishoni yavo ichashanda zvakasimba kuedza kupedza dambudziko remhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Tagara tichishanda tiri muvanhu, tichishanda nemapato ezvematongerwo enyika, tichishanda nemaorganizations akasiyana-siyana yemadzimai, yemayouth, yavarimi nezvimwe zvakadaro, yevashandi nevashandirwi, kuti tione kuti munyika mune runyararo. Saka tinokurudzira kunyanya kuna avo vezvematongerwo enyika panguva ino yatasvika yemacampaigns kuti kana vachikambeina vakambeina muchinyararo kana kuti murunyararo. Kana vachiita zvokukwikwidzana kutsvaga pawa yokutonga, ngavazviite vachiziva kuti tose tiri vana veZimbabwe.
vanoona nezvekushambadzirwa kwezvirongwa musangano reEU Zimbabwe Trust kana kuti Advocates Officer vatapiwa naShechiriga. Vakurudzira dare reparamende kuti rishandise masimba aro kuedza kupedza mhirizhonga iri kuitika munyika iyi.
Tanyorera dare reparamende tsamba kana kuti petition tichikumbira kuti paramende ishandise masimba aya ari pasection 119 yebumbiro remutemo kuti vadeedze nekubvunzurudza makomishoni akazvimiririra nehurumende maringe nekupedza mhirizhonga yezvematongerwo enyika iyo yatekeshera nyika yose uye kumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu namadzishe kumaruwa nezvematongerwo enyika.
Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vati vanga vakabatikana kuti vataure nesu nezvenyaya yegwaro reEU Zimbabwe iri. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kufara nemhirizhonga yarinoti yakaitwa nenhengo dzeZANU PF zvikuru sei kugoko svero rapera uko kwakarohwa vatori venhau nevari kufungidzirwa kuti inhengo dzeZANU PF. Asi mushandi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vanoti mapurisa anofanira kusunga vose vane chekuita nemhirizhonga iri kuitika munyika vashanda vasina divi ravakarerekera.
Musangano weZANU PF hauite mhirizhonga nemunhu. Musangano weZANU PF kana uchitsvaga rutsigiro unotsvaga rutsigiro nenzira dzine runyararo nenzira dzekukwezva vana veZimbabwe kuti vauye kumusangano wavo weZANU PF kwete mhirizhonga. Vatinoziva vanoita mhirizhonga ndeveCCC.
Mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vanoti zviri nani kuti United Nations itungamire sarudzo munyika musati madeuka ropa rakawanda. Asi veZANU PF vanoti veCCC ngavaende kumatare emunyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Rimwe sangano rinozviti Friends of Job Scholar Solidarity Trust riri kutsigira mumiriri weZengeza West ari mujeri reChikurubhi riri kushora bato reZANU PF richiite riri kushandisa matare edzimhosva kumbunyikidza kodzero dzevanopikisa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano nevatori venhau nhasi, sachigaro weJob Scholar Solidarity Trust vaMarvelous Kumalo vati vari kushushikana nekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuri kuitwa vaScholar vave nemazuva makumi manomwe nemasere vari mujeri kuChikurubhi.
Tikada kuverenga vanenge vachibva kubato reZANU PF tinogona kuisa zita ramai Priska Mpfumira, tinogona kuisa zita ravawadye jena. Tiri kuona ivo vaikwanisa kupiwa mukana, toisawo zvakare nezita ramuzvare Henrietta Rushwaya. Takaona vachipiwa mukana wekuti vaive nemhosva dzedzakasimba zvakanyanya dzavaipomerwa, asi vakapiwawo mukana wekuti vange vachitongwa vachibva kudzimba dzavo. Vawadye jena vakatodzorwa pasipoti yavo vakatokwanisa kusimuka vachiendawo kune mamwe mabasa kunze kwenyika kuLondon. Saka zvese izvi ndo zvatinotarisira kuti zvinge zvichiitirwawo chero vanobvawo kumapoka kumapato anopikisa hurumende.
VaGodfrey Tsenengamu vanova mutungamiri webato rinopikisa reFront for Economic Emancipation in Zimbabwe vanga vari pamusangano uyu vati kunyange zvazvo vaScholar navaGodfrey Stole nevamwe vagari vekunyatsime vachibva kune rimwe bato havawirirani nekushungurudzwa kwevanhu.
Tinofungira kuti vatungamiri vedu munyika munomu vane ruoko pakukonzera kuti vaNajob Scholar sezvo dziri nhengo dzemapato anopikisa varambe vari muhusungwa senzira yekuvapfidzisa uye kutyisidzira vamwe kuti vasange vachibuda pachena kutaura nekutsoropodza panenge pachikanganiswa.
Mumwe ataura pamusangano uyu ndiva Jacob Ngarivhume mutungamiri weTransform Zimbabwe vati kodzero yemunhu wese kubvisa mari yechibatiso otongwa achibva kumba.
Saka kunyimwa kwavo kodzero iyoyo ndokwatiri kuramba tichiti judiciary iri kuita zvinhu zvisiri pamutemo, iri kushanda nestate kushungurudza vaScholar.
Izvi zvatsinhirwa navaJim Kunaka avo vaimbova nhengo yeZANU PF.
Why mutemo wacho usiri kushandiswa zvichienderana nekuti tose tiri maZimbabweans? Why mutemo uyu urikungoona kira divi rimwe chete ini ndinoimba kuti mutemo urifanango uchibata toes
imwe nengo ye ZANPF vasibef musingezi vatiwo
zvisisa zvazvinoreva kugara muchitorongo uchisungirwa mhosva yekunyepa
mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyika recrisis in Zimbabwe coalition vaobed masaraure vati munyika muna rusununguko Asi momoe vechidiki mbatore ZANPF vataura ikandishaya vashoropodza musangano waitwa
kana ZANPF ichita kuti vanhu vasapiwe mabheyo kose iko tendai bitari panza hana kupiwa bheyo fadzai maera hana kupiwa bheyo lineti karenyi konya hana kupiwa bheyo tabita kumano hana kupiwa bheyo makumburira haruzivisha hana kupiwa bheyo uye ivo kana vaine pfungwa dzekufungidzira kuti munhu uyu anofanira kupiwa bheyo zviri pamutemo ko chinowanetsa chiko ngavango enda kutaredzi mhosva vanoita magweta
vaskala nevamwe vagari vekunyatsime gumi nevashanu kusanganisira mumiriri wechitungwiza north mudare reparamende vagodfrey stole vakasungwa muna chivabvu vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirishonga mushure mekupondwa kwenhengo yebato ravo retriplec muzvare moblessing alley ndakamirira studio 7 muharare ndini rutendo mawere
Vachitaura nevatore venhaumbula wayo nezuro, mutungamiri webatore MDC, vaDouglas Mwonzora, vanoti nhaurirano pakati pevanhu vose munyika kusanganisira vemapato ezvematongerwo enyika, ndidzo chete dzinobatsira kuti matambudziko akasiyana-siyana akatarisana nenyika anosanganisira kuondomoka kwehupfumi apere. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vamonzora vakatiwo mhirizhonga kushungurudzwa nekusungwa kwevamwe vanopikisa vakadai sava Job Scala nevamwe vebato reCitizens Coalition for Change pamwewo nekusungwa kana kurohwa kwevatapi venhau zvinoratidza kusagadzikana kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Vakati nyika ine nhoroondo yekugadzirisa matambudziko akadai kusanganisira kupokana munyaya dzezvematongerwo enyika nekuita nhaurirano vachiti ndidzo chete dzingapedza matambudziko aya.
Zvinhu zvedu muZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Vana veZimbabwe havasi kugara zvakanaka. Hakuna mabasa, urombo hwanyanya, mari yedu haichatenga. Saka nyaya iripo ndeyekuti kuti zvinhu zvinake muZimbabwe muno, vanhu vanofanira kugara pasi wezvematongerwo enyika vese, ingava ZANU, ingava MDC, ingapariwe ripi bato, tinofanira kugadzirisa zvakanakira vana veZimbabwe. Vatsvangirai vakazviita gore riya navamugabe nevamwe vavo, zvinhu zvikaita zvakanaka muZimbabwe.
Vamonzora vakatiwo makakatanwa pane zvinobuda musarudzo acharamba aripo kana mitemo ine chekuita nesarudzo ikasavandudzwa. Vakatiwo kunyange azvoboka reZimbabwe Electoral Commission rine makomishina anogona kuve asina divi raakarerekera, hurumende inopindira mumashandiro eZEC nekuve nevashandi veboka iri vanorerekera kudivi rehurumende. Taedza kunzwa kubva kumutauriri weZEC, Komishina Jasper Mangwana, asi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Pamaonero ekuti nhaurirano dzinogona kuita kuti bato riri kutonga reZANUPF rirambe richitungamira hurumende, vamonzora vakati kuti veruzhinji varambe vachitambura pasina nhaurirano kunotogona kupa bato iri masimba akawanda. Vamonzora vakati nyaya yegukura hundi ndeimwe yenyaya dzinofanirwa kugadziriswa zvechokwadi, kwete kuti hurumende ingogumira pakutaura chete.
Isu tinotsigira zvikuru kuti nyaya yegukura hundi ngaigadziriswe, nokuti vanhu vakaurayiwa mazviro kwazvo panguva iyoyo, vachiurayiwa pamwe pacho nenyaya yekuti munhu werudzi rwakati otourayiwa paya, vamwe vanga vari madzimai anga akazvitakura achinzi wakatakura dissident. Saka panodiwa kuti compensation yacho ngaichibhadharwa ka yobhadharwa kumhuri dzevafi vaya vakaurayiwa, kana paine vakakuwadzwa vopiwa compensation yavo.
Asi vachipindura, nhengo yeboka reCentral Committee yebato reZANUPF vaJoseph Chuma vati hurumende yava Emerson Mnangagwa yaita zvakawanda zvinoita kuti upfumi hugadzikane.
Varogara ivo vachitaura kuti nyika inovakwa nevene vayo, kureva kuti isu vana veZimbabwe tose tine mukana kana kuti titore nekodzero rekuti tive tichionekwa tichivaka nyika yedu. Manje tinozonetsa kuno kwatiri ndechekuti kune ava vanopikisa vanoti ivo kana vadliwa havadi kupfuma izvozvo, votanga kudira jecha.
Mutauriri webato reCCC muBulawayo vaswitha Nchirodza vati bato ravo rinokweshesa kuti matambudziko ose akatarisana neveruzhinji apere.
Isu sebato reCitizens Coalition for Change tagara tichikurudzira hurukuru nemapoka akaita seUnited Nations, African Union neSouthern African Development Community inozikana nestare kuti SADC. Izvi tichiita kuti tirerutsire vanhu vemunyika medu upenyu hwaoma kudai. Isu tinoziva chaizvo kuti vamonzura havarevesi mune zvavari kutaura. Munhu anoda kuti bato ravo riite chigamba muhurumende yavamunangagwa. Saka isu hatiwirirani nazvo izvozvo. Isu tinoda kuti tirerutsire vana veZimbabwe tivabuditse mumadhaka atapinzwa neZANU-PF.
Pave nenguva paine kurudziro yekuti pave nenhaurirano munyika, kunyanya pakati pemapato ezvematongerwo enyika, vamwe vakuru vakuru vemakereke sazvimwe chete, asi pano paine makakatano anosanganisira dzitungamirwa nani uye kuti dzinofanirwa kubva chii. Asi hurumende inongoti vanoda nhaurirano vabatane nePollard. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon neCongo Brazzaville dzatenderana kugadzirisa makakatanwa pamiganhu yenyika iyi angave nemakore zana senzira yekupedza kurwisana pakati penyika mbiri idzi zvikuru panyaya yemasango nemhuka. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kushora vebato remaRepublicans nekwavanoti kutyisidzira matikiti vaFBI ari kuferefeta nyaya yekuti vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakatora mamwe mapepa ezvekuchengetedzwa kwenyika avaisafanira kutora pavakasiya basa mushure mekukundwa musarudzo. Nengo dzeparamende mbiri dzinobva kubato reZANU-PF dziri muSouth Africa kumisangano yePan-African Parliament uko dzakatora mukana uyu kusangana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvatarisana nedambudziko rekupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permits mukupera kwegore rino. Nengo mbiri idzi vapupurai Togarepi vanomirira Gutu South uye vari mukokeri wenhengo dzeZANU-PF mudare reparamende pamwe naAmai Stars Mate vanomirira Nkai South dzakavimbisa zvizvarwa zveZimbabwe izvi kuti zvakasununguka kudzoka kumusha kana zvakakundikana kuzadzisa zviri kudiwa nehurumende yeSouth Africa zvisinei nemamiriro azvo mune zvematongerwo enyika. Kunyange hazvo ruzhinji rwevanhu vari muSouth Africa ruchinzi rwakaenda kunotsvaga maforo manyoro, vamwe vanoti vari munyika iyi mushure mekunge vatiza kushungurudzwa nehurumende yeZANU-PF, izvo zvinogona kuita kuti vamwe varambe vari munyika iyi kunyange vasisina magwaro anovabvumidza kugaramo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, taita hurukuro navatogarepi kuti tinzwe nezverwendo rwavo uye zvakabuda mumusangano wavakaita nezvizvarwa zveZimbabwe zvavakasangana nazvo.
Vana veZimbabwe zvizvarwa zvedu zviri muno muSouth Africa zvinoziva kuti pagore kanokwana kana ma-members of parliament eZimbabwe anouyawo kuPan-African Parliament iyo inoitirwa muSouth Africa ndimo mune city yacho. Saka vazhinji vakanzwa kuti tiri kuno, ivo vakatitsvaka vachidawo kutiudza madambudziko avo nokunzwisisa kuti hurumende inofungei pamusoro pemadambudziko avari kusangana nawo uye pane zvangaitwa here kuti vabatsiriki kuti vauye kumusha. Saka savatungamiriri vavanhu takagara pasi tikati regai tinzwe kuti vana veZimbabwe vari kuchema nei uye vanoda chii kubva kuhurumende yavo, kana kuti isu samamembers of parliament tingasimudza here zvavanenge vatiudza kuenda nazvo kumusha kundoudza utungamiriri hwenyika kuti vana venyu vari kuSouth Africa nezviri kutaurwa zvemapemiti ari kuexpire navaya vakauyawo zvisiri pamutemo zvichemo zvavo ndezvizvi, toita sei senyika kuti tivabatsire.
Saka imi zvii zvamakavimbisa vana veZimbabwe vamakasangana navo ivava?
Hurumende yedu inirikuita urongwa hwakasiyana siyana hwakawanda hwokusumudzira ikonomi yedu, magarire yavanhu, kuvakwa kwemisha inogara vanhu, mungava mumadhorobha kana kumisha kwatinobva. Saka takakurudzira vazhinji ava kuti kana vanhu avati havachatidi kumusha kwavo, isu ngatitsvake nzira yokuti tiunganidze izvo zvishoma zvatakawana, titakure zvose noruzivo rwatakawana kuno, tiinde nazvo kumusha. Tonosvika toti kuhurumende, pandaa ndiri joni uku ndichishanda, izvi ndo zvandinogona, izvi ndo zvandingaitawo. Pane maprograms ari kuitwa nehurumende, ini ndingakwana apa, ini ndingakwana apa. Kana zvaonekwa uchikwana pamaprograms iwayo, wowana rubatsiro. Ivowo vari kuuya ava vane pfungwawo dzavo savanhu, pavanofunga kuti kana vauya kumusha vangabetserwa sei, nokuti vazhinji vavo havana kubuda mumwenaka, havana kana kubuda mubako, vakabva mukumusha. Munhu ngaaende kumusha kwake, asi asvika kumusha kwake, local leadership, maMP ariko, makansela ariko, hurumende ine mapazi akasiyana siyana ari kubetsera kupundutsa vanhu veZimbabwe.
Tinoona kuti vana veZimbabwe vari muSouth Africa vakabva kumusha nezvikonzero zvakasiyana siyana, vamwe vachitiza zvematongerwo enyika, vamwe zveupfumi. Munoona here vachizozvipira kudzokera kumusha, tichiona kuti matambudziko iwaya haasati agadziriswa?
Jonga maonero angu ndeyekuti vazhinji vari kuuya uye vanoda kuuya. Vazhinji vaneta nokubatwa zvakaipa kwavanoita nevamwe vagari muno muSouth Africa, vanovarova vachivatukirira vachidini. Vazhinji vaakuona kuti kumusha kwakakosha kudarika kunyika isiriyo kwako. Saka ndiri kuona vazhinji vaine shuviro yokuuya, zvikuru vaiti vanoda kuenda munzvimbo idzodzi vachinotsvaka yatingati magreen pastures.
Vanga vari nhengo yeZANU PF vachimirira Gutu South muparamende, vari zvakare mukokeri wenhengo dzeZANU PF muparamende, vapupurai togarepi, vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Munhau dzemitambo. Australia yakunda Zimbabwe nemawikets masere mumutambo wechipiri pamitambo yemazuva matatu kana kuti One Day Internationals. Australia yakunda mumitambo miviri yekutanga, zvichireva kuti Zimbabwe haichina mukana wekudzora kunyange ikakunda pane wekupedzisira nemugovera. Tombotarisa US Open Tennis. Mutambi ane mukurumbira Serena Williams ari kutarisirwa kutamba mutambo wake wechipiri nhasi naAnette Kondavit makwikwi US Open Second Round kuNew York. Serena anoti ave kumira kutamba mutambo uyu. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nhasi tiri kutarisa nyaya yekusagadzikana kwezvinhu muSouth Africa, umo zvizvarwa zvenyika iyi zvaramba zvakamira nerekuti zvizvarwa zveZimbabwe nedzimwe nyika zvibude munyika iyi vachizvipomera mhosva yekuvatorera mabasa uye kutengesa zvinodhaka pamwe nekuba. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo nyaya yekushungurudzwa nezvizvarwa zvenyika iyi iri kuenderera mberi kunyange hurumende dzenyika mbiri idzi dziri kuti dziri kutaurirana. Mwanakomana wevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vamupelekezela mupoko anoti achazvipira kumapurisa kwaakatiza nezuro achipomerwa mhosva yekubata mwana ane makore 12 chibharo. Vechidiki veZANU PF vopomerwa mhosva yekuvhiringidza musangano wekomiti yeparamende wekuziya mutemo wekuparura zvechirongwa cheNational Youth Service. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamina Geina Gumede Saidi.